Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kugumbi 15, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37,369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13,116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi wasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231,632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMGC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenuswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita mahoriday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seEaster yatakapedzisira kuita izvinai zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvambotinyevenukei vaakurelaxa nyaya yekungosangana sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganeiunganei zvakanyanya taakurelaxa social distancing hakuchisina kupfekwa kwamamaski kwangopfekwa kana pane mapurisa chete kuenda marokesheni mwana vatombopfeki mamaski havatombozvizivi izvozvo inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke asi vanhu vakataka kufa muchiona vanhu vachivhunduka vakutaka kupfeka mamaski vakutaka kumhanya mhanya vachigeza maoko hazvifaniri kudero chimwe ndechekuti mamesaging edu ehurumende hatisi kunatsva kuyamba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokusimbisira vanhu kuti ngatitevedzerei macovid-19 safe regulations ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura havo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000 tishitarisa unguwa ya toru wane vaksini yawe munyika atitarisi leruti dai wano kuma 20,000 wakubayi wapasua
icho kwa adibizu nusuhisi zaka indana wano wachiputika nane surukutu pane urumende pane ili atino transparency wano wachiputika nane transparency ripo wachiwana kutipara zaka jika tichiwana uma results na feedback wako urumende utumakambu bayi wawacho wako nzuwa sei apana ere warikufa ezi notu nungu na mariposu manyo zipipa kutukuna ume ticha kwa kati azofa apeza kubaiwa atina umbu wazo kutusaka itika ere inye za tofa na kumfa kufa kutipartment redu rezo utano kibashipu za manye po ere na maticho kwa hati saka wana warikushika kubaiwa
munoona ere nyika ichibudiri la kushika target ya katar wanu urumende 10 million iye
kutitishike target yedu ya kari wanu urumende ya kufakineta wanu 10 million by end of year tunofana vaccinate wana anosuka between 60,000 and 70,000 pazuwa rangarira kuti izvo munhu mwechitano baiwa kaviri ndokuti tisapedza kumubaya saka kuti tibaye vanhu vese kaviri kaviri gore tatirapera tofanira kubaya kuma 67,000 pazuwa tichiri kure netageti zvokuti zvinotonyadzisa chimwe chandiri kuona ndechekuti izvo semuno mukwepo mandogara mazuva apfuura pane mamwe mastation anobaya nhomba anga achiti hatina nhomba yacho yakapera hasina nhomba yacho yakapera saka handisi kuti hurumende yakanatsa kugadzirira nekuita rollout inokwanisa kuita vanhu 10 million gore risati rapera
avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboe gurukotara zveutano vari munyora anoona nezveutano mubato remdc alliance dr henry madzorera vari parunare kukwekwe nestudio 7 Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukotaro zveutano vaConstantino Chiwenga pamwe nemutauriri webazi rezveutano panguva yataenda pamhepo. Zvichakadaro Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemasere vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu neimwe vabatwa necovid-19 uye vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvina vafa nacho. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare apo mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati megore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsigiri veMDC Alliance avanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaSkala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West Mparamende, muzvare Johanna Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revechidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaSkala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance idzo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaSkala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapounyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaSkala vagarudzo ziyadhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachipa nehumbo hwavakasvitsa hunoroverera vaSkala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbowo uhwu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremaya Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vaSkala. Vabhamu vati vapo pokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi. Nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikana vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchusi anenge anyatsogadzirira zvizere anozovapa masamani sekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro rehigh court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira muchevedzeri wemutungamiri webato iri vatendai biti dzakadzingwa zviri pamutemo muparamende nebato repeople's democratic party inotungamirirwa namai Lucia Matibenga. Mutongi wedare repamusoro vaemitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vabiti nevamwe vavo vashanu muparamende vabenjamin rukanda havasiwo munyori mukuru webato repdp ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford hlachwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo vachiti zanupf iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri wezanupf vasimon kayamoyo avo vati vachatifonera kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisawo kutaura namai Mativenga avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyoresa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu emasungu United Residents and Repairs Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa mumasvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzare rumbidzai magrupi ravati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rigadzire uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwa provincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maid. Only 25 people are being serviced a day. Saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maid zvakange zvichikonzereswa nokunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kurejista. Tirikutarisira kuti mumwe musi kuchaitawo mabi elections neukasira. Tine mawadzi fuwanda kuvhoterwa makansela. Tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyuto chatakaisa kuna provincial registrar vemasvingo kuno vanhu kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakurejista kuvhota, isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunorejista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakarejistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofficis ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregistra vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa masvingo amai Stembeni Chitsa mitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neERC vachiti tiite mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amaichisa havana kupindira panguva yekutepfenyura. Mutauri weMDC Alliance Masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance vashuma province tinohwa kushushitana kuti sei kuzvitupa tinonoka kupuwa vanhu zvitupa vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuva nemabyelection tinoasa kuti izhira yekuti vanhu vedu vafanira kutivhotera isu especially vafana vadoko vafanira mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isi is not fair kuti toti yatinde kunotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitagire vatambi zeku zvitambiso tinoasa zvakakosha kuti dai zvaibvira mabhezi rimbezi maids angopuwa anhu jekerere zvisina kuti kwaitodawo 20 voga.
Vachitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization. Zimbabwe electoral commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira kwe chirwere cheCOVID-19. Mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi south uko kwakadzingwa vakilazivhu nebato ravo rezanupf uye kumwenez east yaiva yajuzvi oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navadouglas ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mchimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan vaYoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana, nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweUyghur Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 16,000 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandise zvenguva yadzo yakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMDC Alliance nezanup f voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa chenational youth service pamberi kwesarudzo dza2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto e2 Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwihondo yerusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushaka Bhodhagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato rezanup f. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizive nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sevechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana zanup f ichinge yadyiwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra2008 apo Robert Mugabe vakanziwa zvine mutsindo pasarudzi navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktika yavakamboshandisa kare kukonzeresa mirishonga munyika kuti kana vamunangagwa vanhiwa maelections navanewesoni chamisa muna 2023 pasava nekugadzikana munyika. Ndona ubedzi why vachida kudzosa National Youth Service vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvekubatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishoma nei unoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo then tochizotanga hurukuru. Zvekare handi expecti kuti vanhu vaMDC vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuZimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva nekuti zvizhinji zvandingati zvenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii. Nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuZimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei ozonzwisisa. Ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava vana Mugwadara vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika kuti vanhu vari kudei, vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. VaMugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe zvatakaona makore apfuura zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo, kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU PF kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoproducer tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU PF.
Pitai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kubvi yakatiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana siyana kuti vawane mabasa, zvinoita nechekuita here neZANU PF izvozvo kana kuti nemavhots? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndoo zvinoda ZANU PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaazive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zvoupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF watafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwa zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu reManicaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe. Mutorodo inauloida mwoyo, ano tipanya ii.
Vachitaura pakutambizwa kwemichina uyu nezuru, sachigaro wesangano re Zimbabwe Miners Federation kudunu Reima Nikaland. Valameki Mashaya Mara, vakati vanoimba kuti mchina wakapiwa nengo zema Nikaland people with disabilities in mining. Kusha pakuti vasiye tsika yekupe mamu.
Chino chakaone kwa kusima small scale miners. Havasi kubudirira nekuti havana mishinari. Saka chaone kwa kudaro hakaone kwa kuziva ni need ndi wapi. Saka takatanga kutarisa ve urema. Tikaona kuti ndo vane need ya kanyanyisa. Tika wapusta vanogona kuyeza kutshaka. Maamina wasi ya pasi ya pao ni kuchira.
Mumiriwe ZMF kudunu Rima Nikaland Amai Judith Shadaya. Wakati u wanora mane urema wanofanirwa kusimudzirwa seja itwa ni ZMF.
Na shaka kuzira kuti wanora mane urema wapinde mu mining industry. Senzira yokuti munyika medu toda kuti ikonomi isumuke. Uye vana vabve yatingati syndrome yekuda kubetserwa donor funding syndrome vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyange nemutungamiri wenyika kuti vana ngavaende mumasango vana ngavarime vana ngavachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire
sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu reManicaland vaJames Mtisi vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa neZMF.
Vachiapisa reManicaland people with disabilities in mining. Tiri kufutira mufaro wakanyanyisa mumhuri yedu yeassociation. Nekuti equipment yatapuwa compressor and other accessories. Zvinhu zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining. Hapana patingaita mining tisina tisina kushandisa compressor. And it means that we have now tatoenda professional mining. And you know, saka yasema disabled, suzo inotibatsira to achieve our goal, since tichada kuito deceased from the dependence syndrome. Taizikama nenyaya yekuti madisabled, wana wanungwa kumbira chete chete. Saka anichadi kula madachikumbira as madisabled. We are now open for business for madisabled. Because ita hapito nakuti, anichadi kuti tikashika makabati panu, tochikia wakus madisabled, awaya bujazi goza harikuna kukumbira.
Monyori mkuru musangano revanorama neurema, mudunu rema Nikaland Muzvare Esther Nemaramba. Vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara seManicaland people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year, tobata kufuma this association. So takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidii tichineseka tirimo tiri kufamba. Saka petapiwa this machine na our president we ZMF tikapiwa this compressor kuti tishande sema people living with a disability in Manicaland. We are very happy and we really appreciate. You know, attend Madam President Henrietta Rushwaya. I can visit this machine from her own pocket, not from the ZMF, but from her own pocket, who support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanatu dzakapi warubatsiro rwemuchina wekombresa dzichange dzichera goridhe munzvimbo dzinoti premier Oda Mtali uye kupena longa mudunhu reManicaland. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Chirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCovid-19 nezuro wakare, uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi, apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo onyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabata shuka kumagume chirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida ututumira tsamba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unakwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini mjini Jonga kandemiri, zire mu Washington DC.